Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anasi uri musi wemuvhuro mbudzi 18/2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chokwadi tirashandise hurumende vachazenge vachiwana bonus ravo muna November. Ndinofunga mukarangarira muchaona kuti hurumende yakandenge yati ichabhadhira vamwe pana November vamwe pana December. Asi izvi hazvina kutambirika nevashandi.
Hurumende yopa vashandi vayo vose mabonus mwedzi uno. South Africa inoti zviri mumaoko evana veZimbabwe kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika yavo. Mumiriri weZimbabwe muSouth Africa anoti zvirango ngazvibviswe. Apo Zimbabwe yocherechedza makore maviri vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vabviswa pachigaro nechisimba vamunangagwa vanoti vari kuedza kuvandudza zvinhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council rinoti raziviswa nevanomirira hurumende munhaurirano kuti hurumende ichapa vashandi vayo vose mari dzemabhonasi mwedzi uno. Izvi zvinoreva kuti hurumende yashandura danho rayo rayakazivisa svondo rapera rekuti ichabhadhara vashandi vayo mari dzemabhonasi mukati memwedzi miviri mbudzi nazvita wegore rino. Mutungamiri weApex Council amai Cecilia Alexander vanoti vafadzwa zvikuru nezvaitwa nehurumende izvi sezvo vashandi vakanga vatoratidza kare kusafara kwavo nedanho rekuti vasiyaniswe kuwana mari dzekutendwa idzi vachiti vaizowana muna zvita vaizowana mari idzi dzisisina uremu nekuda kweinflation. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Asi gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube avo tisina kukwanisawo kubata nhasi vagara vachivimbisa kuti vashandi vose vachapiwa mari dzebhonasi kuti vabatsirikane. Ngatinzwei hurukuru yataitana amai Alexander pamusoro penyaya iyi.
Ichokwadi vakambemiri kuti vashandi vose vehurumende vachazenge vachiwana bhonasi ravo muna November. Ndinofunga mukarangarira muchaona kuti hurumende yakandenge yati ichabhadhira vamwe pana November vamwe pana December. Asi izvi hazvina kutambirika nevashandi. Kwakava nekunyunyuta kwakawanda saizvozvo hurumende yazozviona zvakakodzera kuti munhu wese abhadharwe mari muna November. Nokuti kana vamwe vaibhadharwa muna December zvaireva kuti vamwe vachazowana bhonasi rinenge rapera simba vhari yaro nekuda kweinflation.
Saka vari kuiwana nemazuva api mabhonasi aya?
Chatatanzwa pari zvino ndechekuti vanhu vese vachaona muno muna November. Vainzi vaya vachatanga kuwana muna November muno vakanga vakanzi vechiuto nevamwe vakanga vachikwanisa kutanga kuwana vainzi vachawana pamwe chete nemichoro yavo. Saka kuzotaurwa kwazvaita kuti bhonasi rakubhadharwa kune vanhu vese muna November asatanzwa kuti vachabhadharwa nemasalaries avo here kana kuti pane zvizara vachazobhadharwa. Asi chandinokonfirma ndechekuti treasury yakazozviona zvakakodzera kuti vanhu vese vawane bhonasi ravo muna November.
Vamwe vanogona kuti dzimwe nguva inyaya yekuti hurumende imbotenga nguva kana kukubatai kumeso. Mune zvinyorwa here zvava kusvitsai pamusoro pechiitiko ichi?
Zvinyorwa ndisati ndai nazvo, asi kuti mashoko andakatambira achibva kuna team leader wegovernment. Saka kazhinji mukaona taakutaurirana saizvozvo zvinenge zvatova very official.
Vashandi makava mazivisawo kuti muchange muchiita dambudziko rekuenda kumabasa nenyaya yekushaya mari dzekufambisa incapacitation. Zvamira sei pari nhasi?
Incapacitation iriko, chero ndofunga bhonasi iro rikabhadharwa tinozvitambira chose kuti rakumidza kubhadharwa. Asi vashandi vacharamba vazhinji vavo vachitadza kuya kubasa nokuti tichitarisawo levhel yemasalaries avo even vapiwa bhonasi munongonoti vazhinji vacho vanotosvika pamwe kuzopera kwemwedzi vanenge vasisina mari nekuda kwemitengo iri kuramba ichingokwira. Saka incapacitation iriko, isusu chatakadeclara incapacitation sevatungamiriri ndechekuti vanhu vasambunyikidzwe kuti vauye kubasa vasina mari.
Vanga vari mutungamiri wesangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council, amai Cecilia Alexander, vari parunare muHarare nestudio 7. Nasi bazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muSouth Africa raita musangano muPretoria wanga wakanangana nekuziya matambudziko ari muZimbabwe uye kuti angagadziriswa sei. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muSouth Africa, amai naLady Panda, vanoti South Africa inofunga kuti vana veZimbabwe vakabatana vanokwanisa kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika yavo vavakavakidzana vozongobatsiridzawo zvishoma. Amai Panda vati nyaya yezvirango zvavati zvakatemerwa Zimbabwe inofanira kuramba ichitaurwa nezvayo kusvika zvabviswa. Vamwe vataura pamusangano uyu vanosanganisira mumiriri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi, mukuru wechikoro cheUNISA vaMandla Makanya, UNISA Somadoda Fikeni, Pilani Mutembu of the Institute for Global Dialogue, na vashingirai Mutanga veAfrica Institute of South Africa, vamwe vanhu vataurawo pamusangano uyu. Mukuziya zvaitika kumusangano uyu, Blessing Zulu Studio 7 abata ambasada Hamadziripi.
Pamusangano uyu isusu tagamuchira uye tafarira chidanho chatorwa nehurumende yeSouth Africa kuti vave vanotaura pamusoro pe zvimamiriro ezvinhu kuZimbabwe, particularly nezveupfumi hwenyika, vachitaura also nezvezvisungiro zvakaiswa panyika yeZimbabwe. Asi zvikuru tachinyanyotarisa kuti zvii zvingaitwe kuti nyika yeZimbabwe isimukire kubva pairi pari zvino.
Takaona SADC ichibatana kuti zvirango ngazvibviswe. Makazvitambira seizvi? Izvi hazvina kukwana here? Pane zvimwe zvichirira kuitwa here?
Nyaya yekuti zvirango zvibviswe haisi nyaya yezuva rimwe chete kanje. Tinotaura asi kunofanira kuwanawo mamwe mabasa anotongoti aitwe, nokuti mukungotaura chete hatikwanisi kuti tinoburitsa chinhu, asi mukutaura nokuita ndo patichaburitsa zvinhu. Saka musangano wanhasi wanga uri wokuuedza kuti tione kuti zvii zvingade kuti zviitwe, tichishanda pamwe chete senyika dzeSADC, tichishanda pamwe chete zvikuru sei nenyika yeSouth Africa.
Asi kavamwe vanopikisa hurumende, ambasada, vanoti ivo America yakataura pachena zvairi kuda kuti zviitwe zvirango zvacho zvisati zvabviswa. Ko chii chinorema kuti Zimbabwe ingoita izvozvo?
Isu sitombobvumireiwo kuti imwe nyika ndo inoya ichitiudza zvokuti tiite. Isusu tiripo kuti titaurirane nemaamericans pamusoro pokuti tigadzirise ukama hwedu. Isu tine zvatinofanira kuti tiite zvinobatsira nyika yedu yeZimbabwe pokutanga. Chechipiri, zivai kuti masanctions kana achiiswa haasi kuitwa nenyika inenge ichinyanyofarira kubudirira kwenyu. Zvisungoka izvi zvakaiswa izvi zvisungo zvokunge uri kunzi uri mwana mudiki atadza, saka unofanira kurangwa. Hatifungi kuti iri ndiyo kudyidzana kwakanaka nedzimwe nyika ikoko, saka hatibvumirani nazvo. Zvisungo zvinofanira kubviswa. Hongu pane zvinhu zvatinofanira kuita, hongu tichateererawo kune zvavanotaura, asi zvatinofanira kuita hazvisi zvinofanira kufadza maamericans, zvinofanira kufadza vanhu venyika yeZimbabwe, nokuti vanhu venyika yeZimbabwe ndivo vanofanira kuve vanowana kugara kwakanaka pokutanga tisati tatsvaga kufadzayo kune dzimwe nyika.
Vanga vari mumiriri weZimbabwe kuSouth Africa vaDavid Hamadziripi, vari parunare kuSouth Africa kwakare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo mumwe wevanhu vapindawo mumusangano uyu vamuzvinafundo Arthur Mutambara avaimbove mutevedzeri wemutungamiri wehurumende.
Tatsanangura kuti chinodikana paZimbabwe kunzwisisa kuti chii chiri kumbonetsa munyika. Tikati kune zvinhu zviri, kune nyaya dzematongerwo enyika, iya inonzi politics pachirungu, kozoya nyaya yeupfumi yainozi economy pachirungu. Saka tati zvinhu izvozvo izvo ngazvidzidzisike. Tabatanya yematongerwo enyika tati chikunesa muZimbabwe ndechekuti vana vari kushanda vese kune kukukidzana kuri kuitika nokuti nyaya yesarudzo yedu iri kureketsa. Ngatiitei aya anonzi mapolitical reforms pachirungu kuitira kuti kana taenda kusarudzo vanohwina maelections vanohwina zvakanaka zvisina kusviba. Vahwina kudaro varuza maelections vakorokotedza kuti makorokoto mahwina. Tikagadzisa nyaya iyoyoyo kuti masarudzo dzedu dziwe free, fair, credible and transparent. Tikadaro zviya izvi then taakutanga rwendo rwekusolva nyaya yeZimbabwe. Tikatiwo zvakare izvo kuti masanctions zvino hazvina nepasa rese paizvo panyaya inoi. Ngatitange tagadzirisa nyaya yatinokontrola. Pamasanctions pane mairi, kune atinozvipa tega, kune anonzwa nevanhu vekunze. Yes, masanctions haana kunaka, tataura haana kunaka, asi isu sevana veZimbabwe semaAfricans ngatiedzei kuchinja zvatinokontrola. Nyaya yekupa yecorruption, nyaya yesarudzo yakasvipa.
Asi katitarisa nyaya yesarudzo vamutambara, vezanupf vanoti chinonetsa ndechekuti vanokwikwidza vakakundwa vanoti sarudzo hadzina kuitwa zvakanaka.
Aiwazve mukaita sarudzo yakachena yekuti maAfricans vanoti yakachena, maSouth Africans vanoti yakachena, vesivil society vanoti yakachena, vekuamerica voti yakachena, vekueurope vakati yakachena. Anozopopotisa zvakachena kudaro hapana anomuteerera. Isusu sevana veZimbabwe ngatiite musoro pamwe chete toti toita sei nenyika yedu, togadzirisa zvinhu zvedu. Vekunzei vanobatsira vanhu vanozvibatsira.
Vanga vari vakambuye mutevedzero wemutungamiri wehurumende yeZimbabwe Musvinafundo Arthur Mutambara vachitaura vari parunhare muSouth Africa naBlessing Zulu weStudio 7. Vaive mutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe Development Party vaKisinoti Mukwaji vakashaya nezuro kukaranda hospital mushure mekurwara kwenguva pfupi. VaMukwaje vanga vava nemakore makumi mana nemapfumbamwe ekuberekwa. Bepanhau reHerald rinoti vainge vachiti vari kurwadziwa nepahuro. VaMukwaje vasiya mudzimai Amai Shadera nevana vanomwe. Vanhu vanonzi vakaungana panhamba 11 Ceres Road kuHatfield muHarare. Zvichakadaro vanhu vaviri vanonzi vafawo kumbare mushure mekunge kombi yavanga vakakwira yawirwa nemuti mushure memhepo yavhuvhuta uye mvura yanaya zvakasimba muguta reHarare. Musangano weGlobal Business Forum Africa wechishanu watanga nhasi muDubai, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachinzi vakurudzira vemabhizimusi pasurose kuti vapinde muZimbabwe vachitangawo mabhizimusi avo munyika. Bepanhau reHerald rinoti vaMnangagwa vataura pamusangano uyu vachiti nyika yavo yakabvisa zvimhingamupinyi zvose zvaitadzisa vekunze kutanga mabhizimusi. Bepanhau iri rinotiwo zvakare vaMnangagwa vasanganawo namambo weDubai Sheikh Mohammed bin Al Maktoum, vanove zvakare mutevedzeri wemutungamiri wenyika variwo zvakare mutungamiri wehurumende United Arab Emirates. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari nhengo yeZANUPF vagadzira chirumhanzu.
Purezidendi vaMnangagwa pavakapinda paupurezidendi hwenyika ino vakati ivo maitiro andinoda kuti zviitwe muZimbabwe, vakati ivanda kuingenja nyika dzese dzive dzizoita bhizinesi muZimbabwe. Tatizve politics pasi, asi tauda kuita zvoupfumi hwenyika ino. Saka izvezvi hazvishamisi kuti iroro ndodonzo ravo. Ndosaka vachisangana nani nani zvake ari mukuru paari, ungava mukuru wenyika, ungava mukuru wamakambanizi, ungava mukuru weiwei, kuti zvinhu zvinake vauye kuZimbabwe vazoinvesta.
Tishitarisa uyu musangano we Global Business Forum Africa. Zvii zvamungatarisirawo zvingawanikwa neZimbabwe kubva musangano?
Zimbabwe tinotarisira zvinhu zvakawanda. Tikatarisa nyaya yekuMiddle East iyi ndokunowanikwa mafuta. Saka zvinogona kuti ivo president vamunangagwa vataure namakambanizi iariko kwachozva kuti aiwa zviuya muzoinvesta kuno kuZimbabwe makambanizi anokwanisa kubuda. Mukatarisa vana Dubai dzakavakwa nderimwe iri rinokwanisa kutarisirwa kuti infrastructure yedu ivevo yemhando yapamusoro nokuti tinenge tichidzidza kuti chii chakanaka.
Nyaya dzekutengeserana idzi vachirumhanzu dzinenge dzichidawo kandiroenda kandirodzoka. Zvii zvingapiwawo neZimbabwe?
Tisakangamwa kuti Zimbabwe ina maresources, manatural resources zvakaita madiamonds, zvakaita goridhe. Izvozvo ndezvimwe zvinokwanisa kutengeserwa kumaarabs nokuti maarabs ava vanhu vane mari. Ndo vanoda zvunhu zvinokosha zvakaita samaringi emadiamonds, zvakaita maringi egoridhe nezvimwe zvakadaro. Tine miti forestry munemo ndezvimwe zvatokwanisa kuvatengesera takatarisira kunyaya dzamapuranga.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezano PF vagadzira chirumhanzu vari parunhare muHarare nestudio 7. Zimbabwe yakwanisa makore maviri kubva zvakabviswa pachigaro vaimbove mutungamiri wenyika mushakabvova Robert Mugabe nemauto. Vamwe vachifunga kuti izvi zvaizounza rugare munyika. Asi izvi ndizvo here zviri kuitika pasi peutungamiri hwava Emmerson Mnangagwa? Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Apo Zimbabwe yasvika makore maviri vamugabe vabviswa pachigaro nechitsimba uye zviuru nezviuru zvevanhu zvapinda mumugwagwa yeHarare musi wa18 Mbudzi zvichiti vamugabe vasiye basa. Vamunangagwa nhasi vanyora mashoko kune penyu reCNBC muAmerica vachiti vari kucherechedza zuva iri vachidoma zvinhu zvavanoda vakwanisa kuzadzikisa. Vanoti vari kubvisa mitemo yose indomunyikidza vanhu, kuita saradzo dzakachena, kuvandudza mitemo yakaita seIPA nePOSA, uye vanoti vakakwanisa kugadzisa nyaya yebhajeti renyika sezvo kare hurumende yaingogara ichishandisa mari yaisina. Gurukota rebazi rezvekubudisa kwemashoko amai Monica Mutsangwa vanoti ichokwadi kuti hurumende yavamunangagwa iri kuvandudza zvinhu zvakawanda vachipa muenzanisa kubazi ravo.
Tinodawo kuti tiite realign maexed ese neconstitution yedu yatakaita tega sevanhu vemuZimbabwe 2018. Naizvozvo toda kuti zvinge zvakanyatso zvichidzitedzerwa zvatakataura isu sevanhu vemuZimbabwe.
Ko veruzhinji vanoti kudiko nemashoko avamunangagwa aya? Vanhu vane maonero akasiyana, asi vakawanda vataura nestudio 7 vanoti upenyu munyika hwatoomesesa zvikuru munyaya dzezveupfumi. Semuyanzaniso vanoti zvinhu zvave kudhura, mari nemagetsi zvishayikwa zvakanyanya. Vakawanda vanoti mabasa akamiswa namunangagwa zvingori zviroto chete. Vatungamira emapingure vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika kubva pakabviswa vamugabe.
Maonero edu ndeyekuti kubva zvakabva vamugabe pachigaro, hei, zvinhu zviri kuwedzera kuinda zvichinooma. Nguva yavamugabe taiti taitambura zvedasi, mari yaiwanikwa, zvinhu zvaitengeka ende yaitotsvagika. Nguva ino iko zvino mari yacho haichatsvagiki, vashandi havachafori, saka upenyu hwedu hwawedzera kuoma. Chiri kubetsera vari kumusha hatichakwanisi.
Mumwe mushandi wehurumende anodzidzisa kumaruwa mudunhu remasvingo aramba kudomwa nezita rake nekutyira upenyu hwake anoti vanhu vakafarira nganga yakabata mai.
Takafungidzira kuti muhoro yedu ichanaka, asi handizvo zvatiri kuona pazuva ranhasi. Muhoro yedu yadzikira zvikuru, haichatengi kana chunhu. Mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira, uye zvakare tiri kuona kumbunyikidzwa kwekodzero dzedu. Hatisi kupiwa mukana wokuratidzira, tiri kunzi tifire musaga.
Vamwe vagare vanoti maomero akaita zvinhu munyika haratidzi kuti pane hurumende itsva. Vamwe vachiti iri kuwedzera kuvaomesera nekusaita utongi hwejekerere. Amai Simbai Moyo vanoti hurumende iripo yakatonyanyisa pakudzvinyirira vanhu, sezvo ichirambidza vanhu kuratidzira uye kurova nekusunga vanenge vaita izvi ichishandisa mauto nemapurisa.
Zvakatanga hurumende iyi isi takutotya nekuti kodzero dzedu dzinenge dzikuramba dzichimbunikidzwa. Kutaura chaiko freedom of expression hatichina, freedom of movement yacho hatichina. Zvakawanda zvatichida kuti titaure asi takutotya nekuti hurumende iripo inorova vanhu plus inotofura vanhu, vamwe vakatofa Saka tinototya chaiko kuti titaure.
Asi vamwe vanotsigira hurumende vakaita savatendai muguriri vanoti hurumende iri kuwanza upenyu hwevanhu nekugadzira upfumi hwenyika asi zvichatora nguva.
Tenda hurumende yava munangagwa iyi. Isu sevatsigiri vebato reZANU-PF tiri kuona zvakatinakira chaizvo. Tichitarira mune zvavakaita kubva vachipinda, toona budiriro yevechidiki vakaitarira chaizvo. Kunyange pabudget rakaitwa iko zvino tinotoona kuti isu vechidiki pane 156 million yakaiswa kuti ivandudze vechidiki. Uyezve zvinhu zvakambooma hatirambise veZANU-PF, asi tiri kuona isu kuti garike tange nhamo. Zvinhu zviri kutiendekera, zvinhu zvichatiendekera, zvokuti kusvika pane gore rinouya sekuvimbisa kwakaita mukuru wedu wenyika vamunangagwa, zvinhu zvinenge zvamira zvakanaka.
Vakawanda vataura nestudio 7 vati vari kunonga sose nemuromo uye havasi kuona hori uchirwiswa sezvakavimbiswa nevakatora matomu nechisimba ava. Vanoti kuramwa mabasa kwana chiremba nevamwe vashandi vehurumende munongedzo wekuti nyika iri panyanga dzamushore. Asi gurukutora zvemari muzvinafundo mutulini vanoti upfumi hwenyika hwanga hwaenda kumawere uye zvichatora nguva kuzvigadzirisa. Ndakamirira studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kupomerwa mhosva yekuda kushandisa masimba avo sizvo nekuda kukurudzira Ukraine kuti iferefete vavaifunga kuti vachakwikwidzana navo musarudzo dzegore rinouya vaJoe Biden. Vari kutarisirwa kuti vachambushandisa mukana wekunyorwa kwebudget regore rino kuti vatangezve kutaura nyaya yekuvakwa kwemudhuri pakati peAmerica neMexico. Izvi vaTrump vanonzi nevanoongorora zvematongerwo enyika vachazviita senzira yekuti vanhu vasanyanye kutaura nezvemhosva dzavari kupomerwa. Nyaya yebudget inogara ichinetsa zvikuru panyaya yekuti imari yekuvakwa kwemudhuri uyu uye kuti inofambiswa sei. Mafashamu yemvura murwizi Nile ayo asinganzwisisiki aparadza zvirimwa nedzimba apa apfuura nemusudan achibva kuEthiopia akananga kuEgypt. Gore rino mafashamu asina kutarisirwa aya auraya vanhu vanodarika 60 nekukuwadza vamwe vakawanda. Vanhu vanoshandisa makambani yemedical aid kuitira kuti vazobatsirwa munguva dzekurwara vari kusangana nematambudziko kuzvipatara nepakutenga mishonga nekuti vari kunzi vabhadhare mari yakawandisa sezvo mamedical aid aya ari kunzi ari kubhadhara mari shoma. Kirimu Dzamiri anotipa nyaya inotevera.
Imwe nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Joseph Chiripanyanga vanoti vanhu vari kunyanya kusangana nedambudziko iri ndevaya vane zvirwere zvinoda mishonga mazuva ose zvakaita se high blood pressure, HIV, AIDS, diabetes nemagomarara akasiyana siyana. Dr. Chiripanyanga vanoti izvi zvave kuvhiringidza utano hwevanhu ava nokuti pese pavanoenda kunorapwa vanofanira kuburitsa imwe mari nokuti makambani emedical aid haasi kukwanisa kubhadhara mari yese sezvaimboita kakare.
Zvirwere zvakaita seBP, vane zvirwere zveshuga, makensa aya, kana HIV. And every month definitely anotenda kufamasi kunotora mushonga. Saka pese pauyira panoda kubuda mari consultation kana kuti review. Saka ipapo zvinomuaffecta kuti tikaita shortfall, which means that every time anouya afanira kachibadira shortfall. Obva panapa anoenda kufamasi odzokuti achiremba mushonga mandinyorera kufamasi wanzi kuda $100 yeti medical aid dzichakava $10.
Dr. Chiripanyanga vanoti vamwe vave kutengerwa mishonga nehama dzavo dziri kunze kwenyika nokuti mitengo yemishonga munyika haichatengeka nokuti yakanyanyisa kukwira.
Zvokusangana nazvo kazhinji tinoita mapatients ekuti anouya kuno kutovaona tovanyorera mushonga votumira maprescription avo kuna South Africa kana Zambia kana Botswana kunenge ine hama dzavo kuti dzivatengere mishonga ikoko nodawo kuti maprice akutaurwa muno macho akati nyanyei ende vanhu vazhinji havasi kuma afford maprice emishonga yayo vamwe tinotozofonerwa nemapharmacists ekunze uko achitoti mishonga wamanyora kuno kwahuko kozi mishonga yatinoshandisa muno pamwe yakati siyanei nei kune dzimwe nyika tozotanga kunyora maprescription panyuwani vamwe da kuzomatumira nemawhatsapp kuti vaonewo kusouth africa iko kana kwavanenge vari ikoko vavapiwo inenge iriko ikoko mishonga
Dr. Chiripanyanga vanoti vana chiremba vakawanda vari kurapa vanhu vazhinji nechikwereti vaine tarisiro yokuzobhadharwa nemakambani aya asi mari yacho inozoya kwapfuura gore mari yacho isingachakwanisa kutenga kana kubhadhara vashandi vepamakiriniki avo vanoti iyi ndiyo nyaya yakonzera kuti varapwi vabhadhare yavanoti mashortfall chero zvazvo vaine mari yavakatobhadhara kare kumakambani anoita zvokurapisa varwere
vamwe vanoti uzokupai mari dzenyuza last year muzodziona kana after a year or even longer
Muzvare Winnie Munhenga avo vanoshanda vari pasi pesangano reZimbabwe National Women Living with HIV AIDS kumashonaland central vanoti zviri kuvashungurudza chaizvo kuti varapwi vazhinji vave kusiya kunwa mishonga inovararamisa vachienda kunopiwa mishonga yechivanhu
vamwe vachona vari kutozopesera vakutora maherbs of which mamwe vacho vanonge vasina kunyatsowana ruzivo rwakakwana kubva kuna namazvikokota zvimwe zvacho hazvizikanwa kunzi zvinomwiwa sei hazvina dosage takutotyira kuti vanhu vachasangana nematambudziko ezvitaka nekuti vanenge vasina mamwe maitiro avanokwanisa kuita sinzi vasiri kukwanisa kuwana mishonga nekunetsa kuri kuita mari vamwe vari kutongoregera kunwa mishonga yacho zvachose bhikozi vanenge vasina zvimwe zvavanogona kuita
mumiriri wesangano rehealth justice network zimbabwe vaemmanuel gasa vanotiwo nyaya yekushaya mishonga uye nekuratidzira kuri kuita vana chiremba nana mukoti vanoshandira zvipatara nemakiriniki yapamidzirawo matambudziko ari kusangana nevarapwi vakawanda
Zvipatara zvizhinji zvavhara muZimbabwe kumakliniki mazhinji akuita go slow hakuna kana mamwe manesi madoctors situation ndiyoyo chitori chichemo yati kutopa kuti kana vari vatungamiri venyika dai vambogona vambosacrifice kozi pari zvino kuma medical aid uko vemedical aid vacho sevanhu vakakontributa mari dzavo hatina chatiri kuona chikunyanya kuti muvha mberi tigone kuwana mahealth services
mukuru wemubatanidzwa wemakambani anorapisa varwere reassociation of healthcare funders of Zimbabwe kana kuti AFOS amai Charlotte Sanyanga vanoti haasi ose makambani ari kubhadharisa varapwi vauya kuzotsvaga rubatsiro kuzvipatara uye vanokurudzira varapwi ava kuti vataure nemakambani avo kuti avabatsire mumwe mutauriri weimwe kambani inorapisa varwere uyo asina kuda kudomwa nezita rake sezvo asingabvumidzwe kutaura nevatori venhau anoti mishonga iri kunyanya kudhura nokuti vatengesi vemishonga vanoitenga kunze kwenyika nemari yekuamerica nokudaro mishonga iyi inozotengeswa nemari iri pamusoro kuitira kuti vazokwanisa kuzoitenga zvakare kunze kwenyika munyori webazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva havana kupindura mibvunzo yestudio 7 kuitira kuti tinzwe pamire hurumende panyaya iyi ndakamirira studio 7 muHarare ndini Kiri Mudzamiri
Chikwata chenhabvu chemawarriors chiri kutamba mangwana neZambia kana kuti Chipolopolo mumutambo wakakosha zvikuru weAFCON 2021 Group H. Mutambo wekutanga Zimbabwe yakaita mangange 0-0 neBotswana uku Zambia ichikundwa 5-0 neAlgeria. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naMarvelous Mushanganya wewe Studio 7 nemutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati.
Vachigiri vemawarriors vasimuka muno muZimbabwe. Vakananga kuZambia uko vari kuda kunotsigira chikwata chavo chemawarriors.
Vatsigiri ava vachange vari kufamba sei kuenda kuZambia?
Vatsigiri ava vabvisa mari inoita iyo makumi matatu emadhora ekuAmerica kubva muhomwe dzavo kuti vaende kunokuzirira chikwata ichi.
Zvii zvinofanira kuitwa neZimbabwe kuti ibudirire kuenda mberi?
Tichitarisa mamiriro akaita gungano iri parizino pamusoro pane Algeria iyo yakarova Zambia nezvibodzwa zvishanu isina kudzorerwa iri kutevera iBotswana neZimbabwe idzo dzine point imwe chete neimwe chete chikwata chiri pasi pasi iZambia iyo iri kutarisirawo kuti inofarira kutorova Zimbabwe kuti imire zvakanaka asi sekutaura kwandakaita svondo rapera namaneja weMawarriors vaWellington Bandare vari kutarisa kuti mutambo uyu unenge wakaoma zvikuru
Tinotenda Michael sezvongo yedu yapera timbotarisa musoro yenhau zvakare. Hurumende yopa vashandi vayo vose mabhonasi mwedzi uno. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina Praxidus Jeremiah.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.